Tamuka makuseni nasi tichigadzira kuenda kuHarare tikazonzwa kuti mapurisa aenda naye kubva kwake tikazotevera. Vakasvika vakatora madetails emukadzi nevana ikoko. Vakazviita izvozvo tikatasvika tikazosangana navo mbira, asi vanga vafona ivo mapurisa vachiti tinosangana kukoti. Tamukira koti ivo vakazomhanyira uko tisingazivi. But zvisinei tikazoenda kukoti kwacho there were so many delays kuti titange kwanga kune basa rakawandisa chaizvo. Tikatanga na2 patakatanga na2 tichitaura nenyaya yepei zvazoitika ndezvokuti purisa arive ndiye investigating officer yatora stand achitaura mareasons why bail should not be granted.
Anga achiti kudii chaizvo?
Mareasons ake ndezvokuti mufengezi vakamutsvaga kunzvimbo dzakawandawanda chaizvo vachimushaya. Adresi iyoyo yavakazoenda nhasi vanga tingaioni nekuti yasaini has got business interest in South Africa. Saka akapiwa bedi ari munhu anonyangatika asingauye kudai. Nyaya yacho iri kuenderera mberi mangwana na2.
Saka nyaya yavanga vachimisirwa mudare apa nhasi ndeyekuti kudii chaizvo?
Mutengezi akaita nhengo yezanupiefu kusuri izvo sezvo anga ari munhu asingagari kunzvimbo idzodzo dziri kutaura. Saka ndonyaya yatiikuda ndonyaya chaekunzi akaita nhengo yezanupiefu zvisiri izvo. Iri iyo nyaya iri kuhigh court pacivil case yamutengezi versus the president of zanupiefu and four others.
Saka imi hamuna kupiwa mukana wekuti mupewo divi renyu apa nhasi?
Nhasi hatina kuwana mukana wacho, tichazoupiwa mangwana.